tinoona kuti debate romaAmerica rinotibetsera kuti tikwanise kutedzera political system yavo. Saka zvandinofunga pamadebate anhasi pakati paDonald Trump naMike Clinton ndezvekuti Mr. Trump havana experience munyaya dzepolitics, saka vanenge vachizama kutaridzira kuti Mike Clinton havavimbi ndo zvagara zvitaurwa namarepublicans, ndo pavachange vachingotarisira ipapo. Uko kuna Mike Clinton vanenge vaida kuratidza kuti Mr. Trump havana experience, munhu munyuwani asati ambora nagovernment, sezvo iwo Mike Clinton vanga vari secretary of state vane experience yakawanda. Ipapo vari kutarisira also kuti vanokwanisa kubatanidza mapoka evanhu vakavhotera President Obama, vanhu vechidiki, vanhu vechichena vadiki, vanhu vekala zvakafanana nevanhu vatema nevanhu vemaMexicans. Vanoda kuti magrupu evanhu iwayo akwanise kuvavhotera. Ndo zvandiri kuona zvinenge zvichiitika nhasi.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe takatarisa kuti vanopikisa nemutungamiri wenyika hatisati tambovaona vachikandirana makobvu nematete? Mungaone zvakadai zvichizoitika here?
Ya, ndinofunga kuti zvinoitika. Isu vanhu muZimbabwe tikakwanisa kuti tiite madebates, zvinobatsira vanhu veZimbabwe number one kuti vakwanise kutaura zvavanokwanisa kuita kana vava muhurumende, kuti vanhu vazive kuti vanovhotera chii. Number two, zvinobetsera kupa vanhu veZimbabwe confidence yekuti kana vachienda kunovhota vazive kuti vari kuvhotera vanhu vanofunga chii. Izvozvo zvinobetsera politics dzedu kuti dzive dzakavhurika. Ndo zvatinodzidza mudebate ranhasi.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe chirimo muno muAmerica, mune mukana here wokuwana muchivhota imo muno, uyezve munoona sei nyaya iri kukurudzirwa yediaspora vote yekuZimbabwe?
Ndinokwanisa kuvhota muAmerica, ndakavhotera Obama, asi vhoti yangu inenge yakamirira zveZimbabwe. Pavaviri ava ndinenjoona kuti zvavanotaura zvinozobetsera nyika yedu ndezvipi. Panyaya yekuti tivhote tiri kuno nokutaura nemagweta ekuZimbabwe paconstitution yakagadziriswa, tinofanirwa kukwanisa kuvhota, nokuti kune nyaya yekusouth Africa yemunhu akati ada kuvhota South Africa constitutional court ikati zvinokwanisika. Tinoda kuvhota, tinoda kuti manzwi edu azikanwe kuti kuZimbabwe kukafurika. Tinoda kuti experience yatinayo kuno tikwanise kuenda kumusha nezvinhu zvatinenge takadzidza, tikwanise kushanda nyika yedu ichibudirira kuZimbabwe.